Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 3, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunetsana kuenderera mberi muzano PF panyaya yekuti sarudzo dza 2028 dzisaitwa kuitira kuti mutungamiri wenyika vaemwa sana Munangagwa varambe vari panyanga. Mapurisa anhasi ambobvunzurudza mutori wenhau Blessed Mushanga. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nhasi vapindura mashoko emutungamiri weAmerica vaDonald Trump ekuti vachamisa rubatsiro runopiwa nyika yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubato rezano PF maita kukandira namakobvu nematete panyaya yekuti sarudzo dzisaitwe muna 2028 kuti mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato vaemarson munangagwa vatungamire nyika kusvika muna 2030. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vatungamira urongwa hweutungamiri hwemashanaland west kunorth cod kumount abden vachiti vari kuda kuti bumbiro remitemo rivandudzwe. Asi vamwe vari kuti yave nguva yekuti vamwe vakaita semutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vapiwe mukana. Matunhu akaita seHarare neMashonaland Central ari kutsigira kuti vaMunangagwa varambe vachitungamira. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reMedia Center vaErnest Mudzengi.
Iripo ndezvekuti nyaya iyi inenge iri kunetsa muZambia. Ndivonise kuti pane kuwirirana kwakadzika. Mukatarira muchaona kuti pavakaita Congress yeZANU yakaita chimwe chisungo chechisungo ichi chaiti tichada kuti President Mnangagwa varambe vari mubasa kudarika pa2028 kusvika 2030 kuda zvizoraudzira. Ndochisungo chakavapo. Asi zvinoratidza sekuti pane vamwe vasina kufara nazvo ende vasina kufara nazvo vacho ndovaakunun'una nenyaya izvi. Kunyange zvazvo vasina kusimudza kutsutsumwa kwavo padare rakaitwa rekonferensi yakaitwa gore rapera kuBulawayo.
Ko sei vaMunangagwa navaChiwenga pakati pevaviri ava pasina kana mumwe chete ati ataura nebato nezvekunetsana kuri kuita vanhu vatsigira semaonerenyu?
Chokwadi kandi chekuti ava ndo vakuru. Mukatarira boka rinoti 2030 vaMunangagwa vange varipo zviri kuitirwa vaMunangagwa zvese, then mukatariravo vamwe kunenge kuri kunzi vari kuramba ava vari kurambira vachirwira dzavaChiwenga. Saka kuti vakuru vasimuke vachitaura nenyaya dzavo zvinogona kutinetsei.
Nyaya iyi inozoguma sei? Muna 2017 takaona mauto aakupindira pagakava rezanu PF iri. Rwendo runo munozviona sei?
Regai nditaure ndichiti pane pakambotaura vakati takamirira mahovheterenzi vana vageja vakati vaMunangagwa vanofanira kuinda. Zvakafungwa neveruzhinji ndezvekuti pane zvichaitika mazuva mashomo anotevera. Asi kana takatarisa izvozvi tiri kuona kuti vaMunangagwa varipo, vari kutoita basa ravo musi uno ndovanga vari sendii vakaita kushakidzaro kwavo hwemusadhaki. Musi mumwe futi mangwana wemusi wavakanzi vainde vanga variko kuseta auzi vachiita basa ravo semutungamiri wenyika. Saka vamwe vanga vafunga kuti pane zvotoitika vanga vakugunumwa kuti varume ava kamwe vanga vachingotaurisa vanenge vakanyanya kukwidza mutauro wavo. Asi tikatarisa kuti izvozvi tiri kuona kuti vakomana ivavo vana vageza vari kuramba vachitaura vachiti hapana chetiri kutya. Kuno rumwe ruwo rutivi kana ukazvitarisisa waizofunga kuti varume vane zvavakataura vachasungwa chete kana kuti kune zvichaitika kwavari, asi kusvika panguva ino hapana zvati zvaitika kuna vana vageza. Saka kureva kuti mapoka maviri ava kuda vanenge vari kuidzana masimba.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vachitungamira Media Center muHarare, vaErnest Mudzengi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mapurisa emuHarare nhasi ambobvunzurudza mutori wenhau Blessed Musanga anoshanda neAlpha Media Holdings inodhindisa mapepanhau anoti Newsday, Standard, Zimbabwe Independent pamwe nenhepfenyuro yeHeart and Soul TV Zimbabwe. Kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu Studio 7 abata Musanga.
Ndakatevwa nechatadhe kuti ndimbouya kuno ende oti hatina ndisini mitauni, saka ndakazotaura nemagweta angu nemika Zimbabwe tikaenderana tichienda nhasi natiri saka tazoenda negweta rangu rinoitwa Krisiki.
Vange vachida kukubvunzurudzai nezvei?
Tichisvika ikoko tatanga kubvunzwa nyaya yakaitika kare before my elections a2018 pandakamborohwa nadeputy minister of finance nguva idzodzo vainzi vaperendi Mikupe. Izvi vaperendi Mikupe vari chikurubhi vakasungwa nenyaya yavakapomerwa yekuti vaiti magla afio munyika kuti vaavhoide kubhadhara majuti. Panyaya iyoyo yamutiridzwa nhasi yakuda kuti ichitanga patsa. Vazotaura negweta rangu vakabudisirana matamba akanyorwa nemagweta angu nguva yacho iyoyo nemagweta aterendi Mukupe yacho kuti kana takauyirana nyaya iyoyo ikapera mapurisa akapiwa tamba idzodzo ende akabvuma zvaazvishuwa nyaya yapera. Nhasi tachamisika kuti kwatasvika ikoko ndiyo nyaya yanga yakutaura.
Vazoti vari kuda kuita sei pamavaratidza mapepa aya? Vachaenderera mberi vachiverefeta kana kuti yabva yahanzi yapera?
Havabva vangotiti chiendai. Saka handizive kuti izvoni ndokupera kwayo here kana kuti kune zvichazotangwa kana kuti chabva hatizi hatizi nyakuziva, asi pari zvino tanzi izvoni tapedzera.
Asi Blessed, pane vamwe vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vanenge vari kuti zvinenge zvine chekuita nenhau dzamanga muchiburitsa muchitaura nevamwe varwi vehondo yerusununguko. Chingava chokwadi here?
Hatichizozivi hangu kuti zvavo zvavari kuita zvine chakanangana nacho here, asi ndakafonerwa nevanhu vakati vandei varimo musisimu vachingondiudza kuti ndofanira kufamba ndakasinzira. Uye zvangondishamisawo kuti nyaya yashuwa yakaitika muna 2018 yakutanga kutaurwa izvezvi nenyaya yekuti chano yedu yandinoshandira inonzi HTV ndiyo irikunyanya kushandiswa nevarwi vehondo ava vakarwa hondo yesununguko kare kuti vataure zvazvii pamwoyo pavo. Asi chinondishamisa chaiso ndechekuti ivo vamunangagwa vapurezidendi pari zvino pavakambodhirira munyika navarobert Gabriel Mugabe pavaitaura vachibudisa zvanga zviri munhunha dzavo vaitoshandisa iyoyo chano futi ndiyo yega yavaitoshandisa vari kunze kwenyika vachitumira mapresidendi avo kwatiri tichingomashandisa mashandisiro atinongoitawo zviri ava aite zvii.
Mutori wenhau Blessed Musanga anoshanda neAlpha Media Holdings ari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa nhasi vapindura mashoko emutungamiri weAmerica vaDonald Trump ekuti vachamisa rubatsiro runopiwa South Africa neAmerica kana hurumende yeSouth Africa yakaenderera mberi nekutora minda yevachena. VaRamaphosa vati hurumende yavo haisi kutora minda, vakavimbisa kuti vanotarisira kugara pasi navaTrump vachiziya nezvenyaya iyi. Vati wenyika yavo haina rubatsiro rwakanyanya rwainowana kubva kuAmerica kunze kwemari yekurwisana neHIV AIDS iyo vati inosvika zvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana pamari inodiwa nenyika yose yekurwisana nedenda iri. VaTrump vakazivisa nezuro nezveurongwa hwekuda kumisa rubatsiro kuSouth Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reUpper Hill Corporate Dr. Eddie Mahembe.
Naonera angu zvangu ndekuti nyika dzose vakutombogadzirira chaiko zvakawanda zvichadaitwa kuAmerica navaTrump. Vakadzoka iko zvinezvi vakadzoka vanoukasa zvekuti pane zvakati wandei zvichaita muAmerica kuti vazhinji vekuAmerica ikoko vachatoshungurudzika nekuti tikuona kuti USAID yagara ibatsira nyika dzese nezvinhu zvakawanda wanda vari kubabata kutoivhara. Saka ndinoona sekuti nyika zhinji kwete South Africa chete asi nyika zhinji ngadzigadzirire kuti pane zvakawanda zvinogona kuchinjwa navaTrump. Zvinogona kuzokanganisawo magariro anga achiitwa munyika dzakawanda wanda idzo dzakafanana neAD idzodzo rubatsiro rwanga vachipa ndoushamwari chaivo nekuti varenge vataukasa humwe kuti nyamwe dzimwe nyika dzanga dziripota dzishamwari dzeamerica ikona dzachashamwari dzavo saka zvakawanda zvinopawo kuti nyika zvinhi zvigadzire nekuti nyaya dzakada dzipawo kunge dzataita kusenate dzotaurirana kuti South Africa yakamira seo yakamira seo yakamira seo saka pane kuti dzese ipapo
tinoonawo kuti uremu hwemari yekusouth africa werand hunenge hwati dzikire zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica zvingave zviine chekuita here nemashoko ari kubva kuna vaTrump aya
zvekudzika iko zvinezvi upfumi hwesouth africa hese hunogona kudaro zvavo asi zvaitwa nezviro zvichitevana nhasi izvi inyaya yemashoko avaTrump vanhu vanofanira kuzvinzwisisa kuti vaTrump right now is the strongest man in the world kana uri mukuru wenyika huru pane nyika dzese zvavataura nyika dzese dzinoteerera saka yes pavataura ipapo rand ratombokanganisika zvishoma shoma handizivi hangu kuti pakuenda kumberi ivo kapavachatanga kushandura mashoko ashandurwa naRamaphosa mashoko ashandurwa naminista weforeign affairs emusouth africa nemashoko acharamba achienda mberi kuda kuti vanhu vachadii vachadzikama nokuti market kauti businesses vanonyanya kuteerera chaicho mashoko ataurwa nevanhu vakuru
izvo zviri kuitika musouth africa pakati pesouth africa neamerica zvine zvazvingakanganisawo here upfumi hwezimbabwe tichionawo kuti zimbabwe inoraramawo kubva mumamiriro eupfumi hwesouth africa
south africa ndo big brother wesadak saka big brother wenyu munogona kuti kana mukamboshupika mumuzendamira akazungunuka uyoyo mese munogona kudona saka dei zvaitoita kuti vanhu vemusadhaki vaitogara pasi nemashoko iwo akangodai chetewa vaitogara pasi kuti vaone kuti toita sei kuti tiuwe noushamwari hwakanaka nesouth africa yes asi noushamwari hwakanaka nenyika huru yakaita seamerica nedzimwe nyika nekuti zvazviri izvi kana south africa ikanzi zveshuwa shuwa yaita sanctioned neamerica asadhaki inokosora nekuti zvinhu zvinenge zvatishatira yemwe neso ndiwekuzimbabwe
vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Vateereri, hechinoichiziviso. Mave kukwanisa kunzwa Studio 7 paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp VOA Shona channel yedu apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Makavhura WhatsApp dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzvanya pakanzi follow. Hapadiwe link asi vanoda link vanokwanisa kuenda paFacebook page yedu patinoshandisa link yacho. Sachigaro weAfrican Union Commission vaMusa Faki Mahamat vanoti vanotambira zvakabuda mumisangano yeSADC neEast African Community yakaitwa svondo rapera yekuzeya kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika yeDemocratic Republic of Congo nekuda kwekurwisana kuri kuitika munyika iyi. Dr. Mahamat vanoti vanowirirana neurongwa hwekuti paitwe musangano wechimbi chimbi nemasangano maviri aya kuti vabude nechisungwa chimwe chete. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano rinoona nezvemagariro evanhu akanaka reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Ina handioni chinobuda kana pakaitwa musangano pakati peSADC neKueast African Countries EAC. Chandinodaro ndechekuti hondo iyi haina kutanga nhasi yekuDRC. Asi nyika dzese idzi dzaiziva chiri kunetsa, dzaiziva chakakonzera kuti kuEastern Congo kuve kune hondo iyo yemaM23. vavati vari kusupportwa neRwanda vanozviziva zvese vaizviziva kwemakore nemakore asi ivo hapana chavakamboita kuti vagare pasi kana neRwanda yacho neDRC vaone kuti chiri kunetsa chii
ndoita sendinokudzorerai kumashure zvishoma yakambobva nekupi iyo M23
tatinoziva ndechekuti maM23 rebels aya zvizvarwa zvemuDRC zviri kuona kuti izvo hazvisi kubatwa zvakanaka muDRC havatorwise zvizvarwa zveimomo nyange zvavo vari zvizvarwa zvemuDRC asi vanoonekwa nehurumende iyoyo sevatorwa saka vanombunikidzwa kodzero dzavo ndosaka vakafunga kutora zvombo kurwisana nehurumende yeDRC nyange zvavo zvichinzi vari kupuhwa rutsigiro neRwanda nezvimwe zvakadaro kosei vana Sadaki vava vakuda kumiramira nhasina naEAC kana African Union yacho isina kugarisa pasi ivo vacho vari munyaya imomo DRC maM23 rebels neRwanda yacho kuti chii chiri kunetsa vachigadzisa nyaya
asika zviri kuita sokunonzi vari kumhanya mhanya chaizvo kuti vagadzirise nyaya idzi iko zvino
chakuita kuti vamhanye mhanye nhasi ndechekuti kwaane masoja ekusouth africa ari kuurayiwa nevapanduka ava ndo zvakuita kuti nhasi vachiisa kana musangano weSADC wakatiwa mazuva apfuura ndekuti kune vaurayiwa veSADC SADC yaakudyiwa yaakukundwa ndo paya pava kuti taakuda kuti titaurirane neEAC makamuripi nguva yese makore esaya
imomo kurwisana imomo vanhuwo zvavo nje ndivo vanonyanya kusangana nematambudziko vanosara vamire papi
zvinonetsa ndezvekuti vanhu vedu matungamiriri vedu havana hanya nekufa kune vanhu vari vatingati maordinary citizen havana basa nazvo vanhu vakurayiwa thousands and thousands vamwe mamillions hatisina pekugara vakatiza nyika dzavo vakari kupotera kune dzimwe nyika vatungamiriri venyika havana basa nazvo vanenge vachiti ticharwisana chete kusvika umwe ahwina akunda asi pazotanga kuonekwa kuti Sadaki yaakukundwa masoja ekusouth africa aakuurayiwa ndopava kuti ngatitauriranai saka ini hapana chandinoona chinobuda apa
avanga vari mukuru wesangano rinoona nezvirongwa zvemagariro akanaka evanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Bofana vari parunhare ukadoma naIvan Zininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika dziri musangano reWorld Health Organization kana kuti WHO dziri kuziva nyaya yekuti dzobvisa sei zvimwe zvirongwa zviri pabudget resangano iri zvinosvika mamiriyoni mazana mana kana kuti 400 million zvichitevera danho remutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump rekuburitsa nyika yavo musangano iri padzihurumende dzese America ndiyo yaipa WHO mari yakawanda. Nyanzvi munyaya dzezveutano vari mukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Hilda Matarira vanoti nyika inogona kusangana nedambudziko guru nekuda kwekushandiswa kwezvinodhaka zvinogona kuzouraya vanhu vakawanda dambudziko iri kana rakasatorwa matano. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Mushure mekuona kupararira koita dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka, bazi rinotungamirwa namuzvinafundo Matarira paUniversity of Zimbabwe rakaparura chirongwa chinonzi Abused Substance Diagnostic and Management. Muzvinafundo Matarira vaudza Studio 7 kuti ongororo yakaitwa nenyanzvi dzezveutano idzi yakaburitsa pachena kuti vana vadiki vane makore mapfumbamwe 9 zvichikwira vave kuputa nekushandiswa ndisa zvinodhaka vaendera mberi vachiti zvinodhaka izvi zvatekesherawo muzvikoro.
Pane mwana akabatwa kukaribha uko form 1 ari drug lord kudistributa madrugs muchikoro. Zvazvinoreva ndezvokuti madrugs atekeshera mumaschools. Kana maschools awana madrugs easily, the nation is really in serious.
Vaendera mberi vachiti zvatora makore 10 nematanhatu 16 kuti nyaya iyi ijekere nyika.
Pane zvinotaridza kuti tiri mucrisis. Violence chaiyo yanyanyisa. Mamedhasi asinganzwisisiki anyanyisa. Road traffic accidents zawandisa. HIV chaiyo following COVID-19 iri kungokwira. Unemployment including self-unemployment. Vanakenu avakwanisi kuoperator vasina kusuta matraka.
Vaenderera mberi vachiti zvipatara zvinorapa vanenge varasika njere zvakaita sengoma huru yekumasvingo neengucheni iri kuBulawayo zvazarisa nekuda kwedambudziko iri.
Kuma hospitals, ngoma huru reported 80% of my patients vatova nepsychosis inobva mumadrugs, substance abuse nealcohol. Engucheni confirmed 70% of patients vakupinda imomo vava nepsychosis yamadrugs.
Muzvinafundo matarira vati chipatara chempiro chekuBulawayo chakatovhura imwe wadi yekurapa vane chirwere chepfungwa.
2 months ago, Mpilo Hospital yakatovhura a new unit yokuti vana mumastreet vakuoverflow from these hospitals kuti vawane a drugs unit.
Mukuru wesangano remubatsira pamwe trust iro rinobatsira vechidiki vane dambudziko rekushandisa zvinodhaka amai Christine Kiri hurukuro madamombe vatsinherawo vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvikuru muvadiki.
Vachiri kusangana nematambudziko ekuti vana nevabereki vari kuzosvika pakuurayana chaipo. Pane mwana recently akapondwa nababa vake pamusaka pekuti zvisise kuti zviri kuita mwana izvi zviri kukonzerwa nemadrugs. Saka vakasvika pakumurova akafa. Tine vanawo zvakare vari kurova vabereki because vanenge vasvika pachikamu chekuti havachagona kuzvikontrola vari munonzi drug induced psychosis.
Munyori wesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vanoti vanhu vakawanda vari kufa nekuda kwekushandisa zvinodhaka.
Vanoenda hospitals edu agara ari mashoma and agara ane limited capacity to admit people, so they are obviously overwhelmed with issue of drug abuse. Some people are actually turned away.
Kurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vaJenfen Muswere vanoti nyaya dzekuputa nekunwa zvinodhaka ratova dambudziko guru zvokuti vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakasungwa gore rapera. Mutoriro, Chok, Ice, Guka, Bronkli, Bronco, Fembo, Maragado, Mangemba, Nembanje ndizvo zvimwe zvinodhaka zviri kunyanya kunwiwa nekuputwa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapinidze.
Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Muimbi ane mukurumbira muAmerica, Beyonce, ndiye akapiwa mubairo wekuva nedamba refu rakakunda mamwe wose mumakundano echimakumi matanhatu nenomwe kana kuti 67th Grammy Awards akaitirwa kucalifornia muno muAmerica nezuro. Beyonce anga asati ambopiwa mubairo uyu munhoroondo yake akazokwanisa kuita izvi nedamba refu rake Cowboy Carter. Kendrick Lamar ndiye akawana mubairo wekambo kakafarirwa zvikuru kana kuti Song and Record of the Year nekambo Not Like Us. Muimbi wekuNigeria nemukurumbira wemusambo weAfrobeat Temelade Opennei anozivikanwa nezita rekuti Tems ari kufadza vazhinji mushure mekupiwa Grammy Award pachikamu cheBest African Music Performance nekambo Love Me Jeje. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 nemumwe mugari wekuCalifornia uye vari mutungamiri wesangano reConcerned Families amai Fortune Hove kupa nezvenyaya iyi.
TMZ aka wana award yeBest African Musician Production and Love Me JJ zvinongounzawo chivanhu chedu chekuAfrica muno muAmerica muHollywood. Zvinoreva kuti takwanisawo kupinda kunyanya ari mudzimai. Zvinoratidza kuti vakadzi kana uchingova nechipo, chipo chako chinokuvhurira mukana wekugara nemadzimamu. Ndozvataona pana Times Up nevamwe vese. Zvinoratidza kuti kunyange tanga tisiri vanhu vainyanya kuzikanwa kana kuonekera pamasteji akadai, iko zvino tavawo nevamiririri vachiri vakawanda vanogona kuwana maawards akadaro vachibva kuAfrica.
Tombopinda imo muno muAmerica, vazhinji vari kutaura ivo pamusoro pemuimbi Beyonce akawana Record of the Year nemanzi wake womusambo wecountry.
Ini zvinondifadza zvakaitwa naBeyonce nokuti anga ari muimbi anongozikanwa neR&B and pop, but iko zvino akabva akayambuka akaenda kucountry music. Munoziva here kuti country music musimboti wemusambo uyoyu ibanjo, banjo rakabva kuAfrica nemaslaves kauya kuno, ndobva zvazongochinjwa zvikata sokuti country music ine blue, white and red, ndeva chena cheta, aina vatema varimo. Asi the sister did well, she broke through akaradza kuti anotogona kuimba zvakadaro. Uya anongoratidza kuti aiwa musambo uyu wakagara uri muvatema, kunyangwe nokuda kwerusaro rwaganda rwaimbovepo wakangongeta sokuti ndewe varungu chete, vanhu vatema vanogona. Tinomukoropoteza Beyonce nokuti haana kungoimba chete country music, wakauya nedanho rapamusoro.
Tinoona zvakare kuti mumwe muimbi anoimba musambo werap music, Kendrick Lamar, naiye zvakare akawanikwa achipiwawo maawards akati wandei. Munoona seizvi?
Kendrick anoratidza kuti ane chido nezvaanoita, ane shoko rakasimba. Asi shoko racho kunyangwe rinogona kutsiura vazhinji tese, une vamwe vake vemusambo umomo vari kutaura nezvavo.
Havanga vari chisvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reCalifornia uye vari mutungamiri wesangano reConcerned Families, amai Fortune Hoover Hove, vachitaura naMavelous Mhlanganyawe weStudio 7 vari kwakare kuCalifornia muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Apo paStudio 7, apo paStudio 7, makadini zvenyu? Mavonero ini andinoita, ndinonzi Amson Ngwenya, ndichibva kwaMahlebatsa kuga. Kati nawiripo ndiyo kuti avo vanotaura kuti sarudzo dziisaitwa 2028 ndivanodya vari muzano PF, vanongofara vachiona ruzhinji kuchitambudzika. Nokuti tikatarisa iko zvino kuti chinoitiwa navamunangagwa hapatorina. Pazvikoro izvozvi vanhu vari kushaidza mari, vana vachingodzingwa vachidzosegwa kumisha, kufana nokuti pagaa izvozvi papuraimari vana vechikoro havasi kuenda kuchikoro. Yedhu uripo unodoti unouya asina mari ndiye unodzokera kumba. Asi veZANU-PF vanenge vane zvavanazvo ivavo vari kuwana, ndo vane vana vari kuenda kuchikoro.
Studio 7. Ndichibva kana again. Nawe itaurwa inotenesa vanhu musoro, inotenesa vanhu musoro. Haina kana value kana zveinoreva, because vari kutaura vacho kuti sarudzo dzainga dzisaitwe, bumburo remutemo ngariwandudzwe pasina kunzwa pfungwa dzevanhu. Vanhu ndo vari kutungamirirwa, saka mukaisa bumbiro remutemo, bumbiro racho remunene chiteedzera nderipi? Iro bumbiro remutemo racho dziri pfungwa dzevanhu kutanga. Kuti rinzi bumbiro rakanga rabumbirwa nei? Handiti pfungwa dzevanhu here? Kutaura kuvanhu vasina kuenda kuchikoro, ende kutaura kuvanhu vari kuchengetwa ivo.
Baba chinogurei, baba wevanhu, makadi yenyu. Ndoda kutaurira vakomana nevasikana, vana mukoma, varume, magurupu navanin'ina. Siyanai nekatsika kekuda kuzviita chamisa uri admin kana kuti uri mumagurupu, kuda kukanganisa vanhu kutora information isiri iyo, kuita sekuti chamisa ndiye uri kutuma vanhu kuti itaizvi. Musataura zvisiri izvo zvinosvibisa musangano, zvinosvibisa chamisa. Ende musashungurudza vanhu kumagurupu nokuti muri kutonga magurupu kana kuti muri vatungamiri vemagurupu kana kuti muri maadmin.
Tinotenda vateereri, musakanganwa Live Talk apo tiri kutarisa makakatanwa ari mubato rezano PF. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai muina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.